Zvitoro zvakaita seN Richards Gain Wholesale neEco Zimbabwe zvave kutengesera upfu kune munhu anenge aine chitupa chete. Danho iri riri kushorwa nevakawanda avo vari kuti zvinosiya vanhu vakawanda vasina zvitupa vachifa nenzara. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBasington Kanonge vanoti zvekudya ikodzero yemunhu nekudaro haafanirwe kutadza kudya nekuti haana chitupa.
Gumbiro remutemo weZimbabwe rakanyatsotsanangura zviri pachena kuti every person has a right to sufficient food. Zvichireva kuti hazvinisi pamutemo kana kuti hazvitendegwe kuti vanhu vange vachibvunzwa zvitupa pakuda kutenga bvupfu. It's an infringement to human rights. We don't allow such.
Izvi zvatsinhirwa navaIsrael Nyandoro avo vanoti vanhu vakawanda havasi kupiwa zvitupa kwamudzviti zvichinzi havana mapepa anogadzira zvitupa.
At the moment ukaenda kwaregistra vari kuti hatina madhiski ekupa zvitupa. Vakawanda vanhu vada kutora zvitupa asi madhiski aringonetsawo sezviri kuita pepa repasi. Saka until and when that system is corrected kuti taane madhiski akakwana munhu wese anokwanisa kuti aningirikane. Because zvazvinoreva ndezvekuti kana ini ndakarasa chida unotora chitupa ndatoo nedambudziko zvakare rekuti handikwanise kuona upfu hwemba womumba mangu wemhuri. Inova iri punishment inisemukuru wemba, head of the house.
Asi vamwe vakaita samai Cornelia Matekenya vanoti kutenga upfu munhu aburisa chitupa zviri kuita kuti upfu hutengwe nevanhu vakawanda uye zvinoderedza uori.
Zvakanakira kuti vanhu vari kutenga kana usina chitupa unogona kutenga kana cheni munhu asina kuwana. Asi ukasiya chitupa chako paipa nhamba dzako dzikapinda mukombyuta paunozodzoka kuda kutenga nechitupa ichocho unowanikwa pamutengo. Chinotenga chakawanda. Ukatenga usina chitupa unogona kuenda pangosiya kundodzokera futi ndotenga. Ndodzokera futi ndotenga. Asi kana une chitupa vakasvika paipawo vapa chitupa chako chambotenga nekanoona kuti hamunhu amboendesa kutenga.
Vadzizaya mapfumo vanoti zvose zviri kuitika zvinoreva kuti chikafu chishoma munyika nekudaro hurumende inofanirwa kuunza upfu hwakawanda kuvanhu.
Zvinongoratidza kuti chikafu chishoma ndesaka chichiita kiu chakuita procedure yekuti zvakutengwa nemhando dzakasiyana asi chikafu changofanira kungotengwa munhu paachiti zvisinei nechitupa.
Mukuru wechitoro cheN Richards vaJohn Matikiti vanoti vari kuti munhu anoda upfu anofanirwa kuuya nechitupa kuti vazvichenure kana vobvunzwa kuti vakatengesera ani upfu.
Wakauya handiti takanzi munhu akauya neID yake handiti tomubhuka mubhuku obwanira naye pati tuikurwa upfu ndeiyo uye anenge akutopika kuti uye ambotenga kuti hana. Ndinodongoti iwacho kana wakuuya kuzoita risechi yavo tozoti vanhu vakatenga upfu ndavo ndonyusatiatiisi tongotiangovhichenisa kuti tiabvunza upfu akaenda kutozoti nenge akauya akatenga upfu madhiro dzedu ndaayo.
Upfu hwerolamil uhwo hwave kutengwa nemadhora makumi manomwe emabond kana RTGS sezvo vanohugaya vachipiwa mari nehurumende huri kunetsa munyika yose. Hurumende iri kufungawo kupa vanhu vanoshayiwa makoponi ekutenga upfu senzira yekupedza uori munyaya dzezvekugaya nekutengeswa kweupfu. Vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva yekutenga upfu muzvitoro nemari iri pasi vonohutengesa nemutengo wepamusoro pamukoto. World Food Program inoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa munyika uye vanoda kupiwa chikafu nechimbi-chimbi. Izvi zvinonzi nesangano iri zvakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye mitemo yehurumende iri kungovandudzwa chero nguva. Ndakamira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.